mumagwara ari kudare rehigh court ayaonekwa nestudio 7 vamupoko nemwana wekokotela vari kuti vamwe vanofanirwa kuvapa madhora ekuamerica anopfuura miriyoni nezviuru mazana mana. Vanoti ichi chidimbu chemari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuamerica iyo yavanoti vakapa vamwe apo vaivegweta revaviri ava panyaya yekambani yavo yeChoppies Enterprises. Vanwe nekambani yavo yematonzi Mule Law Chambers vakamirira mhuri yavamupoko panyaya yebatabata Choppies Supermarket. Mugwaro ravakakwidza kuhigh court nezuro vachimirirwa nemagweta emwe and partners vamupoko vanove mumhanyari wekutanga naSkokotela anove mumhanyari wechipiri vanoti munandira wegore rino vamwe vakatambira mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekuamerica. Mari iyi yaibva kuChoppies Supermarket ichienda kumhuri yekwamupoko semubhadharo wemasheya ainzi aive nemhuri iyi mukambani iyi. Vamupoko nemwana wavo vanoti vamwe vakazivisa mhuri yavo kuti vaive vapiwa mari iyi nekambani yeChoppies vachitiwo vakapa ivo vamupoko nemwana wavo chidimbu chemari iyi kukasara mari inopfuura mamiriyoni nezviuru mazana mana iyo vari kuda kupiwa. Mugwaro ravo rekuhigh court iri vamupoko vanoti vamwe havasi kupindura chikumbiro chavo chekuti vavape mari yasara nokudaro vave kukumbira kuti dare remanikidzo vamwe kuti vavape mari iyi. Vamupoko vanotiwo vanoda kuti vapiwe imwe mari pamusoro yakaberekwa panguva iyo mari iyi yanga iri mumaoko avamwe uye kuti vamwe vave ivo vanobhadhara dare mari yose ine chekuita nenyaya iyi. Vamwe havasati vaisa mudare gwaro ravo rekupindura mhosva yavari kupomerwa uye dare rehigh court harisati ratara kuti nyaya iyi ichanzwikwa rini. Taibva kunzwa divi ravamwe panyaya iyi asi vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.